issue the MDC, it is a mayor of MDC. We don't believe in mob politics, artificial and invasion, to not believe in the rule of law.
Ndiri kukunzwisisa kozva zviri kunzizvo nhengo dzemarondera Resident Association nhengo dzeMDC ichokwadi here?
They are not MDC members. Because as MDC members, we don't believe in land invasion. They are not MDC members.
Saka vasungwa vameya vari kupiwa nawo?
Ndangonzwa kuti vasungwa muunyani vari kuporisa.
Mhosva yavari kupomerwa ndei?
Vari kuita land invasion. A property ye Kanzuru ine matitle dzidzi yeKanzuru.
Saka imini sameya weguta muri kutorawo matanho ati?
Inini aimarondera meya ndiri MDC activist. We believe in the rule of law. We don't believe in land invasion. Munhu anoda kupiwa stand yemba mukoma choto. Munhu anoda kupiwa stand yemba handizira. Anoenda pa waiting list ku council obhadhara mari yake oramba achiita renew pa waiting list. Kana lendi yazo buda ozitwa allocated strength ne council kwete ne resident association.
Meya, tiri kuona kuti izvo nyaya yemastendi iri kuramba ichinetsa muguta nenyumo nemusi wechina makanzura enyu maviri akabhadhariswa bill ye $200. Zvinhu zviri kufamba sei?
Izvozvo zvakatosiyana iye land invasion mukoma choto yakatanga last year ndokubva ichisainzi no munhu anoda kuchinja anoita pa waiting list. Mastenda apiwe ne resident association kana na councillor. Anopiwa ne council. Munhu aenda pa waiting list.
Saka vanhu vari kuti izvo nhengo dzemarondera resident association inhengo dzeMDC vari kunyepa.
That is not correct. Because if he is a true MDC cadre, he will not behave like that. He will not invade. Because as MDC we believe in the rule of law.
Vasungwa ava zvavari kupomera bato renyu mashoko ekuti inhengo dzeMDC muchaita sei navo?
Munhu akakomita mhosva achinyepera zita remusangano, it is as offense. He is not part of us. He is not part of MDC. We stopped this some 3 months ago again. We said no MDC activist will invade land. We don't believe in farm invasion.
Hapanawo here nyanya dzinogona kunge dzichiita saizvozvo mubato nhai vamurova?
Izvozvo zvinowanika mukoma choto ende isusu semusangano tichagara pasi tione. Ini tatofonerwa kuti pane vanhu ivavo list yacho, saka tati want to see that list. Toda kuona kuti vanhu vari kuita izvozvo kana vari veMDC vari mumastructure zemusangano kana kuti vari vashandi veKanzuru, the law must take its course. We don't allow such kind of barbarism. Iyi lendi yeKanzuru tine maitato dzidzi nayo neKanzuru, saka hakuna zvakadaro. Munhu haunge tonotora imba yemunhu kaine maitato dzidzi. Zvinoita rinaye mukoma choto.
Panenge pachifanirwa kunge pachitevedzwa mutemo, asi vanhu havanga vagara zvakadii panzvimbo dzavanga vari kugara idzi?
Aiwa, vanhu havati kugara kudzimba dzavo murukisheni umu. Iyi inonzi Timberlands. It's a very big area yeKanzuru. Saka ivo nekuda kuti hazipa open space kachitumenda tinogara tanoita nekuroja. But haungozvipa pese pese, munhu haangomera pese pese kungowa. Mutema hautendere izvozvo. Munhu anoenda pa waiting list, then kana land ya available, vanhu vozoallocatewa neCouncil.
Ndinoimba kuti nyaya iyoyi muchakwanisa kuigadzirisa sebato.
Aiwa, hainogadziriswa zvakanaka, hapana problem.